vachitaura pachitiko chenhasi masikati Dr. Parreni atora kuti zvirwere zvisingatapuriranwe zvakadai segomarara zvave kuramba zvichiwanda munyika vakati zvakakosha kuti nyika isimudzire kurwisa zvirwere izvi sekurwisa kwairi kuita HIV AIDS Vaparreni atora kuti kuvekwa muchina uyu pampilo kuchabatsira zvikuru pakurwisa chirwere chegomarara rezamo munyika sezvo chipatara ichi chiri icho chipatara chikuru kuchamhembe kwenyika
tiri kutofara chaizvo kuti region ino yaane mishini yakadaro because iye zvino maakuziva imi kuti tiri kuona vanhu vanosvika kuma 4,000 pagore vatinoona vane cancer asi ivavo ndo vanouya kuzvipatara zvedu vamwe havauyi saka maybe figa yacho yakatokura saka cancer iri kuramba ichiwanda munyika pamwe ndaa yekuti taakuziva kuti iripo asi ngatibatei tiedze kuivharidzira kana kuti prevention pakupreventa ipapo ndo panobatsira meshini yakaita fanika iyoyi kuti ukurumidze kuona kuti zvapani
Dr. Parreni atora kuti veruzhinji havafanirwa kubhadhariswa zvachose pakushandisa muchina uyu asi vaudzwa kuti kubhadharisa vanhu kunozovepo nekuda kwekuti chipatara chemupilo hachina mazvikokota anonzi radiologist anokwanisa kududzira zvinenge zvaburiswa nemuchina uyu uye chipatara ichi chinobhadhara vanhu vekunze vanoita izvi Mukuru wechipatara chemupilo Valenard Mabandi vaudza Studio 7 kuti hapana chavanoona chakaipa pakusabhadharisa vanoshaya mari yekushandisa muchina uyu asi vati zvinenge zvakakosha kuti vanowana vabhadhare
dambudziko ratinaro harisiri kuti chipatara chinoda mari asi dambudziko ndere vanhu vari mamembers emamedical aid society vasingadi kubhadhara isusu ticharamba tichishanda kuti mushini uyu urambe uripo venakidzo vacho vacharamba vachitisapota will be very happy and we have no problem kubatsira vanhu nekuti basa redu harisi kukolekta mari asi ndere kuti vanhu varapwe vafare vararame upenyu hwavo tiridhuse kufa kubudikidza nezvirwere zvekenza
muchina uyu unokosha madhora zviuru mazana mashanu sangano renational aids council iro rakatenga muchina uyu rakabhadhara madhora 225,000 sezvo kambani yephilips yakagadzira muchina uyu yakati yazobatsira nekubhadhara imwe mari mukuru wenak dr tapua magure vaudza studio 7 kuti sangano ravo rave kupindirawo mukurwisa chirwere chegomarara richishandisa ruzivo rwariinarwo mukurwisa hiv aids
minista vedu vakaona kuti zvatoita kuhiv zvokuita inonzi multisectoral yatinodaidza masectors akasiyana-siyana kuti varwisane nechinhu chimwe zvikaendawo kukenza vakaona kuti ikonzepisa yakanaka iyo ndozvikuru zvaisa kuti tidi tipinde munyaya kuti tiite coordinate maplayers akasiyana-siyana saka kuenaki tikauya tichavabatanidza kuti vanyatsokuronga zvinhu zvavanofanira kuita vari pamwe chete
muchina uyu ndiwo wechitatu wakadaro kuve muchipatara chehurumende munyika mushure nemumwe uri papari renyatwa nemumwe uri pamutare provincial hospital zvichakadaro dr Parreni atora kuudza studio 7 kuti hurumende ine zvinzvimbo zvinopfuura mazana maviri zvemadhokotera zvisina vanhu munyika mose vati hurumende inoda chose kupa mabasa aya kuna ana chiremba vemuno asi vati vakawanda vanoramba mabasa aya vachiti mari yemuhoro inopiwa nehurumende ishoma munguva pfupi iri kutevera hurumende iri kuunza vana chiremba zana vanobva kunyika yekucuba uye dr Parreni atora kuti vana chiremba ava vanenge vachipiwa mari yakafanana neinopiwa vamwe vana chiremba vose vemuno munyika vana chiremba pamwe nana mukoti vemunyika vakawanda vari kushanda kunze kwenyika uko vanoti vanowana mari yemuhoro yakawanda uye vachishanda zvakanaka kupfuura zvavanoita muzimbabwe ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava